Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 19 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Schools Examination Council inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanonyoresa bvunzo gore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haitambiri zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavocha kana mahampa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekuda kuti varayiridzi vachanyoresa bvunzo dzekupera kwegore gore rino vabhadharwe neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC inenge ichanetsa mushure mekunge boka rebvunzo iri razivisa kuti varayiridzi vari kuenda nezvichemo kusiri iko vachisiya boka ravanoshandira rePublic Service Commission. Izvi zviri mutsamba yakanyorerwa rimwe sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe neZIMSEC ichiyeuchidza sangano revarayiridzi iri kuti bazi redzidzo yepasi rakajekesa nyaya iyi pamusangano wakaitwa muna 2019 wakapindwa nemativi ose uyo wakapera bazi redzidzo richiti raizogara pasi nemushandirwi anova Public Service Commission. Asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti ZIMSEC iri kuda kuedza kuwanda nemumwe panyaya iyi. VaMajongwe vanoti boka iri ndiro rinobhadhara vanogadzira bvunzo, mapurisa anodzichengetedza uye vanozodzimaka, asi harisi kuda kubhadhara vanodzinyoresa vanove varayiridzi. Studio 7 yakundikana kunzwa divi reZIMSEC panyaya iyi. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMajongwe.
Chekutanga ndechekuti tisakatanga kunyorera ZIMSEC svondo rapera iri tichitaura kuti gore rino zvinenge zvichanetsa kuti varayiridzi vanoindidileta maexam vasina kubhadharwa. Nepamusana pekuti tikuona kuti chatova chiitiro cheZIMSEC kuti inobhadhara vamwe vese vanoseta maexams, vanoagadha, vanoadhiraivha kwaendesa kuzvikoro. Asi munhu wasingagoni kubhadhara chete nditicha anenge aindijileta 3-4 hours akamirira kuti zvamai rinyorwe, nekuti kwaliti yeexam inoonekwa kunyanya neenvironment inenge yanyorerwa exam. Saka tirongoti kana ticha achinge ashanda aita basa ngaabhadharwe, nekuti anozi kutarisa kubva kumashure chaiko pane zvatanga kuitira gore rinoti kuna anonzi makala ekuti murayiridzi ndiye ari kunyidzidzisa mwana, ndiye ari kumaka kala, ndiye ari kumodhareta, haasi kubhadharwa. Asi vamwe vachazoenda kumberi vachanobhadharwa. Saka tinoti kana zvinhu izvo zviri kuitika ngatibve tangodza kugara tataura kuti nzvimudza rimwei vakanodzichuzha, vakadzirima nevachazonodzigiredha kudzisa mumasagi kungave kusidhiko kana kupi ngavabhadharwe vese, nekuti munhu wese aprodusa sidhi yatiri kuti ndiyo yatadyara nhasi. Saka hatigoni kuti tisirire murayiridzi panze, tabhadhara neuyo auya kuzogadha exam pepa chairo neputi yake yapuwa neseti anonzi anobhadharwa, asi tichaita basa onzi abhadharwa.
Tinoona kuti imi mapindurawo mashoko eZIMSEC, zvii zvamapindura mutsamba menyu?
Tabudisa pachena kuti ZIMSEC iri kuda kutinakurira nyoka mhii kana kuti vava kunakurirana kuti iPublic Service Commission iministri yavasiwo isiri kuti aiwa munhu ari kufasiliteta maexams iZIMSEC. Saka ZIMSEC haigona kuramba nyaya yayo nepamusana pakuti vari Public Service Commission ndoinofanira kubhadhara. Nekuti kana zimuseki iri kubhadhara mupurisa, iri kubhadhara munhu wayaedza kuzomonita examiner ari kuvhura makuva achipawo muwana, zimuseki inogozoramba seiko kuti iye haisiyo iri nenyaya pano.
Tiri kuona kuti mazuva ekunyora bvunzo ave kutosvika pasati pagadziriswa nyaya iyi. Zvichasiya papi dambudziko iri kana mazuva akasvika nyaya isati yagadziriswa?
Vakamboitika muna 2008, maticha aramba kunyoresa vachititora kubhadhara. Vakanotora mavhileja, vakatora mayuti, vakatora vanhu vekuarendi, vakatora vanhu vevagiriteki, vakatora masoja vakanyoresa pamwe chete maombe chete, vapedza vakavabhadhara. Asi zvinovarwadza kuti vabhadhare ticha, ndozvinotinyongonyongo kuti isusu kana tikataramba vanonotora vamwe vanhu vovabhadhara. Ko kumbobhadhara wouya ari pabasa racho?
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe kuti dambudziko rigadziriswe?
Tatinokurudzira chinhu chimwe chete, kuti dai hurumende yativerera zvinoitwa nevashandi vayo, dai zimuseki yambomira zvokuisa musoro mujecha. Yataura nepublic service commission, vataura zvakare naminista wepublic service nayo vamazima nekuti ndovangu vari minista veeducation, nyaya iyi haisiita vanoiziva. Vaudzawo minista munyowani vaevherini mumwoyo avo kuti zvokutaurwa nematicha nemasangano evarairidzi zvinhu zviri genuine, zvinhu zviri authentic, hazvisi zvinhu zvokupenga. Zvinhu zvokutaurwa nevana vezimbabwe ngazviteerezwe, zvisiwo zvekutaurwa zvii. Bhadharai varairidzi vaite zvavo. Kana varambawo tikasvika ipapo inozoziva zvatichaita, nekuti tiri kuvataurira varikutiramu.
Munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varimisi reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, ZAPTA, rinoti haritambiri zvataurwa nemunyori mubazi rinoona nezvemari zvokuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vakanyorera vanyori mumapazi mazhinji ehurumende vachivazivisa kuti gore rino hurumende haisi kuzobatsira vashandi nemari iyi sezvo hurumende iri kunetseka kuwana mari iyi. Munyori mukuru weZAPTA vazi vaishe zvou vanoti hurumende haingafanirwi kuita izvi sezvo vashandi vazhinji vange vachishanda vasingapihwi mari dzavaifanira kupiwa. Vanoti hurumende ine chikwereti kuvashandi vazhinji, naizvozvo haifanirwi kunyima vashandi ava mavhocha nemahamba aya. Vazhou vati vanyora gwaro kugurukota rezvemari vamutuli Ncube vachivaudza pamire vashandi pamusoro penyaya iyi vachiti kana minduro ikasakurumidza kuuya vachaenda kuHarare kunoona vaNcube kuti varondedzere zvakanaka kuti sei vashandi vasingatambiri nyaya yokusapiwa kwavo mavhocha nemahamba awa.
Isusu sangano tiri kutarisira kuti dai tava navo mavhocha mahamba etinopiwavo gore richipera, awo anongoitawo kuti abatsiridzewo mihoro yedu inongobuda misodzi mazuva ose yakukugwa nokumira kwakaita nyika kwakati cheyamei panyaya dzezvouremu hwokutenga. Izvozvo zvoga zvikaitiwa mhuri yedu inosununguka isu kana iwo mabasa sokungoita kwatatichingoita tinova tichingoramba tine mongo hwokuita basa redu namazvo. Asi kana tikashayiwa hampa sezvatavudziwa isi, tikanzimwa hamusi kuwana hamba mugore rino, ipapo ndo patiri kuva kuti tabviswa mongo mumabvino mumavoko, hatichagoni kuita basa redu takasununguka. Vatibaya nebvumo chairo mupfungwa pamusoro pokuti tiedze kubatanidza mabhajeti edu. Dai hurumende yarega kutiita so, todawo mahamba.
Vashandi vemubazi renyu ndivo voga vasina kupiwa mahamba awa here?
Isu chinotiita kuti tione kuti tisitoga tanyimwa. Hurumende yati kwai munhu wose wayanga ichimbopa mahamba, asi isu patinosimbomapuwa mahamba awa hatisimbohwi maticha achitaura kuti tapuwa. Isu tinodawo vachidofara zvikuru vachidoemireta kuti hurumende inokuvonai, hurumende yakupaiwo mahamba. Zvino kana tangonyimwa tinohwa mwoyo yedu ichitiudza kuti isu tisitoga tangonyimwa mahamba iwawa, nekuti tagara tachingomawana. Asi katamawana tachingowa vamwe vachichema vakaita sekumaticha kuti hatinavo kumbozviwana zvinhu zvamawana zvakadai, saka tohwa kuti tisitanyimwa kuministry of agriculture.
Mukusakupai mahamba amunodawa, hurumende yapa zvikonzero zvei vazhou?
Hurumende yatiyo kuti nyima kwayatiita yakaongorora ikaona kuti panga pachimbovuya mahamba mazhinji acho anga achingo perera ku head office nevashandi vanenge vari pama head office ema departments nema ministries nema agencies akasiyana siyana saka na izvo zvevati hatichagone kuti tikupei mahamba pagore rino ndokubva vati chikonzero chepiri ndochekuti hurumende iri kuzvisvina homwe yayo nokuti yakakuvimbisa kuti ichakupai bonus riri mumari yokuAmerica anovama United States dollars saka izvozvo zvaita kuti hurumende ione kuti iunganidze mari yayo yakanangisa ikoko kubonus yemayusa yavakavimbisa iyi vobva vachikanzura zvacho sekuti pamahamba ndo zvikonzero zviri zvoga zvapowa nehurumende yedu
sesangano rinomirira vashandi moita sei nenyaya iyi
isu sezapta sangano rinomirira vashandi weministry of agriculture tiri kuti mahamba edu tinomada ndadonyora tsamba izvozvo yakananga kuhofisi yavamuturi nwuve ndichiedza kuonesana navo kuti dai tagara pasi nyaya iyi isati yasvika kure kure nokuti gore rinohopera tisina kuwana mahamba edu vadzore rurimi gwavatipa munzira vasiyo isecular iyoyo inzira yavashandisa kucommunicata nesu asi isi tinofunga kuti tikagara pasi tikavonesana tikavabudzavo zvikonzero zvinoita kuti tikumbirevo kuti tiwane hampa inoitavo kuti ikushine ivharidzire vharidzire vurombo huri mumihoro yedu izvozvo zvinotifambira zvakanaka pana chimwe chinhu chatoda isiko zvino mvura iri kunaya mvura ichinaya kudai vashandi vanee vachimirizika muministry of agriculture input atingati mafertilizer nembeu dziri kupiwa vanhu fotereza dzipiwa vanhu nembeu vanhu vari kurima zvorevei zvoreva kuti vashandi vari kumirizika vachidhiraivha chitima chokuti vanhu varime vashandi veministry of agriculture zvinovatiwe uchiona mushandi panguva yakadai yemvura ichinaya wotiwe mushandi hatisi kumupa vhocha hatisi kumupa hamba ngaangoshanda nezvara iyoyo zvara yataramba tikati vamutuli zvamaita magona hedu mativudza sigarai nesu pasi saka takamirira kuva mhinduro kwavari ende haingogoni kupera yakadero tisina kugarisana navo pasi tikavavona nokuti zvingazviringidza mafambisigo emabasa aministry of agriculture si tinoda mahamba edu bonus tagara tongosipiwa isu hatinamboti kuvuya kwebonus kuchanyimisa hamba nokuti bonus yagara inongovuya chii mayusa asi hakuna yusa rinenge ririko kubhengi uko kubhengi unenge uchingonzi 50 yusa unoiwana pavhiki asi haiko saka ndati isu sevamiririri vevanhu tiri kuda hamba redu hamba rinodiwa ende harigoni kunyimwa vana varo nokuti isu tisi varidzi vehamba
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomirira varimisi rezapta vazi vaishe zhou vari parunhare kubhulawayo nestudio 7 tatadza kubata vanoona nezvevashandi mubazi rezvekurima vagibson chijarira kuti tinzwe divi rebazi ravo aiona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanupf vasimon kayamoyo avo vakashaya nesvondo vanonzi nebato rezanupf vaienderera mberi vachishanda kunyange vainge vari muchipatara vamwoyo vakashaya nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemuvhuro kumarinda eheros ekamuharare kana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vadzoka kubva kubotswana kumusangano wevatungamiri vezambia nebotswana blessing zulu westudio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi
onguva wekuradzikwa kwegamba renyika vaiva zvakare mutauriri wemusangano wezanupf comrade simon kayamoyo vari mukuru wangu zvakare kudepartment reinformation and publicity vacharadzikwa nomusi wemuvhuro wevhiki rinouya panzvimbo yenational heroes yeka kumakuva enyika izvi zvakaziviswa nomutungamiriri wenyika nezuro musi wechitatu mushure mekunge vauya kupa riremekedzo zvikare nokubata maoko kumhuri yekwavakayamoyo kumudzimai wavo nemhuri yose yekwamoyo
ndeapi mamwe mashoko avakataura
vakazivisa ivo kuti nokuda kwokuti vakashanda zvikuru negamba redu comrade SK moyo hazvaigona kuti vavigwe vasipo saka naizvozvo mutungamiriri wenyika ane karwendo kaakamboita asi akavimbisa kuti naiyewo achada kuti vange varipo pakuvigwa kwavasimon kayamoyo kumakuva enyika kunational heroes yeka saka naizvozvo vacharadzikwa nemusi wemuvhuro
makashanda navamoyo kwenguva yakati rebei mungati ainge ari munhu akaita sei
semunhu akashanda nacomrade simon kayamoyo kwenguva yakati rebei ndiri director weinformation and publicity ndinonzwa kuwadziwa nekurasikirwa kunyanyanya kwaita ku department redu. VaSimon Kaya Moyo vanga vari mukuru anotaura zvinyoro nyoro, achikudzora nemhinduro nyoro, achikudzidzisa nekukupa simba paunenge opera simba, achitidzidzisa iye kuti hard work never killed anyone. Ndoo mashoko avaigarotaura kana tichinge toneta, kana tichinge toita setinyozera. Vaitaura Comrade Desk kuti munoona director kuti tisvike patiri pano nhasi, tichiramba tichishanda tichienda mberi. Hatina imwe kambani yatinoziva kunze kwekambani yokushandira muhuri nenyika yeZimbabwe. Ndoo kambani yatakazvipira iyoyo. Saka naizvozvo hatifani kupera simba, nokuti kushanda nesimba hakuna kumboupira kwauraya munhu. Zvaitipa manyawi, zvaitipa simba rokushanda. Zvakare Comrade SK vakatidzidzisa tsika yokuva noukudzo kuvakuru, zvakare nokuteerera uye nokuva very loyal to both leadership, the cause and the party and the country. Vaitiratidza ivo kuti pane zvose zvamunoita, tungamidzai vanhu nomusangano nenyika kumberi, motevererera kumashure kwetsoka dzavatungamiri. Izvozvo zvinoita kuti musarasike.
Mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingoripa zviuru zvina zvine 606 ane 60 nevapfumbamwe 4699. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuruzana ne33 zvine 533,593. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava 3,000,000 ane zviuru zvishanu ne72 zvine 3,582,402. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 2,000,000 ane zviuru 400 ane 29 zvine 1,050,000. 2,727,175. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday gweta rava Emerson Munangagwa rinoti vamunangagwa vanoda kuti nhengo yeZANU-PF Sibeth Msengezi aregere kuenda mberi nenyaya yaakasvitsa kudare reHigh Court achiti utungamiri hwavamunangagwa hausi pamutemo, zvichitizve kana Msengezi akasabvisa nyaya iyi kudare vachasungisa magweta avaMsengezi. MuNewsday makare mutongi wedare reHigh Court Justice Slivia Chirau Mugomba nhasi pachanzwa nyaya yamuzvare Mary Mubayiwa ari kuti haafaniri kuvharirwa mujeri akamirira kuonekwa nevanachiremba kana achikwanisa kumiswa mberi kwedare. Kuroniko rinoti kushayikwa kwemvura muguta reBulawayo kwava kukonzera kuti zvikoro zvizhinji zvidzorere vana vechikoro kudzimba dzavo, richitiwo zvikoro zviri kugadzirira kutarisana nedambudziko rezveutano ringangotanga pamusoro pekushayikwa kwemvura. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diko Studio 7 nepenyuro inotaura zvechokwadi zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndakabatikana nekuti mwana wangu akaenda kuchikoro akangosangana vachimanikidzwa kubaya majekiseni. Asi vambotaura kuti izvo hatisi kumanikidza, asi vakazoti hapana mwana anobuda mugedhi asina kubayiwa. Zvakare mangwana hapana munhu mwana anouya kuchikoro asina kadhi. Zvokureva here kuti izvo hapa tiri kuita zvinhu zvikuwirirana? Muno muzimbabwe tanetwa nekuma human rights anochikorodzerwa nevanhu. Kana mwana wangu asingade kubayiwa tinoita kuti zvo iwo umanikidze mwana wangu kubayiwa chijekiseni ichocho chii. Ndinonzi mai makanaka. Ndine mwana anozvika kuri nyore.
Ko muri sei ku Studio 7 vari sei vamwe apo vatiri kuteerera Studio 7. Zanu PF ngaimbobva kumutonga yenu mwana nyuso nchamisa mukomana ngaapinde hake tawa. Nekutonga nezanu PF tikokurira munhamo tozora vana vedu munhamo tawa ngaimbobudawo zanu PF timboona kuti mukomana anodii ngaapinde ngatiendei kunovhota nehwando hwedu tibvise zanu PF.
Ma sera se Studio 7 aisusu tirinani hedu kuno kuti aita dambudziko kuno kusadri kupolokwani kusouth africa kusiu under chief mleji ndonga nyaya yacho munoiziva yemurume akanga ari kubuda achinzi akauraya madzimai se 7 kusanganisira kusouth africa 1. So kubva ipapo apo manje vamwe vagari vasini nenyaya yachona aishi harava dambudziko kugara taogara takabatiraura maoko kutaura kudai tiri kusango andosi vari kutiza mudzimba zhinji atangowana remote tinouraya saka tiziti mungatibatsirawo sei.
Chemaine tariro hama dzangu dzekwabanga ndinonzwa kurwadziwa munhu aindiitira zvakanaka pano paStudio 7 andaiziva hangu kuti safari njema ndiye ainzi Peter Banga ndototanga kunzwa nemi pano paStudio 7 makaita basa nekutiudzwa nekutizivisa vamwe takatorasika tichiti ari kunzi Peter Banga ndiani iyeye but anyway zorora murugare hama yangu ndarwadziwa nekuti ndiri mumwe wevanhu vaigara kurequesta kuti tokumbirawo kumbunzwa safari njema achitaura. Ndinopedzisira hangu nekuisa mashoko ake safari njema ndichitedzera ndichiti vakaremara vari kutarisirwa kunzi vashande nebazi revakaremara kuti vaongororwe kuti zvido zvavo zvazadzikiswa. Ndini muteereri wenyu weStudio 7 safari njema ndiri kwamutare tatenda.
Takuwara nenhamo nyika yaparara. Yapararawa mamhembe taikumbirawo neapinda hake mukomana pamwe zvingaite nani.
Mangwanana akanaka paStudio 7 inini nyaya yangu iri pamaMDC ari kupfeka marigare ezanupf wachaenda kunovhariwa vashamisa paunenge vari kuenda kumadistrict kwavari kuenda ko vari kuzviitirei zvokutora marigare aezanupf vachisvipisa musangano wezanupf kudaro shuwa vari kupretenda kuita semazanupf ivo vasiri ivo vari maMDC ko vari kudii kusungwa ngavasungwe tinoziva mapurisa ezimbabwe nemasoja kana vada kusunga itumineti chaidzo votosungwa ngavavharirwe nokuti vari kusvipisa musangano wezanupf kusvipisa gavhumend kudaro aiwa vangambotambe vachidaro zveshuwa.
Zamune munedira makarerekera asi imi memutaura kuti hatina dira takarerekera dei muchitipa moverenga paya mukati 3 MDC muti 3 wezano zvidaro zvichifamba zvakadaro zvezviri raiti kuti zviratidze kuti hamuna kwamakarerekera kwete kuti mobva mati pano 5 MDC mobva maburitsa munhu 1 wezano zvamemuchiita ndezvipi izvozvo.
Ndinoda kutaura kune murume uyo ataura musoro yana mukomata nomuka wandi yana mukoma Blessing Zulu murume uyo ataura ati sei vanhu vezanupf vasingatauri paStudio 7 murume uyu zvaanoita chaizvaizvo zvaanoziva chaivo chaiko hatigondi kuti pane chaanoziva mubvuma make because izvezvi kunyange Studio 7 haina divi rakarerekera vanotaura wane vanhu vezanupf ipapo asi vemudc ndevasingatendedzwi kuredio Zimbabwe ndo zvaanofanira kuziva zvo isusu kuredio Zimbabwe hakuna munhu wemudc kana wei unotaura asi paStudio 7 panotaura munhu wese ndatenda hangu.
I
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Vatereri tine hurombo kuti nezuro atina kukunzira chirongwa ichi. Zvakanga zvakanganisika zvagadziriswa. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova muparamende yeAmerica vachimirira dunhu diki reEl Paso mudunhu reTexas vaBeto O'Rourke vanoti vachakwikwidza kuva gavhuna wedunhu reTexas musarudzo dzichaitwa gore rinouya 2022. VaO'Rourke vakaita mukurumbira muna 2018 apo vakapotsa nepadiki kubisa Senator Ted Cruz pachigaro chekumirira Texas muSenate yeAmerica. VaO'Rourke vakaedzawo kukwikwidza kuva mutungamiri weAmerica asi vakakundikana sezvo vaJoe Biden vari ivo vakazobudirira. Vanoongorora zvematongero enyika vari gweda rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vanoti vaO'Rourke munhu anogona kutaura nevanhu uye anofarirwa zvikuru vachiti sarudzo dza 2022 muTexas dzichanetsa.
Tingati Beto O'Rourke munhu ane nguva yakati ari mupolitics muno muTexas. Beto O'Rourke vazhinji vanomuziva sacongressman wekuEl Paso naika kubvira muna 2013 kusvikira muna 2019 aiva akamirira House inzvimbo include El Paso naika. Vanhu vazhinji vari kunze kweTexas vanga vasingazive Beto O'Rourke. Vakazomuziva Beto O'Rourke semumiriri weDemocratic Party uyo akaswedera pedyo zvakapfuura vamwe vese vakazama. Akaswedera pedyo nekurova Ted Cruz pamakwikwi ekuSenate muna 2018. Akakundikana nemavhoti zviuru makumi matanhatu nezvishanu musarudzo dzaiva nemavhoti anopfuura mamiriyoni masere akakandwa nevanhu vemuTexas. Saka Beto O'Rourke akapa vanhu chivimbiso, vanhu vemuTexas vanosapota Democratic Party, yekuti ndinofunga pane pakava neimwe contest, pakava nemamwe makwikwi maDemocrats ane mukana wekutora mukombe wekuwina ingave Senate ingave governorship. Saka vaBeto O'Rourke vakataura ivo nezvi vachange vachikwikwidza mumakwikwi mutongi weTexas against vaGreg Abbott.
Ivo vaBeto O'Rourke vakamira papi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakarerekera divi ripi?
Zvandingataura ndezvokuti vaBeto O'Rourke muDemocrat naika, saka vari kuruboshwe kwezvirongwa zvizhinji, asi kuruboshwe uku havasi kuruboshwe zvakanyanyisa nenyaya yekuti maDemocrats anobva kuTexas vanowanzomira nechepakati kuitira kuti vasavetu kuruboshwe zvakanyanyisa. Nekuti nzvimbo dzavanenge vachibuda kwadziri inzvimbo dzakada kuti rerekei pakati peruboshwe nerukudyi naika. Saka izvi ndizvo zvinenge zvichiita vazhinji vanobuda vari maDemocrats vachibuda muno muTexas. Nazvo Beto O'Rourke ndipo pari nemaonero angu.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari gweta rinoshandira mudunhu reTexas vaEmmanuel Ncube Sox vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Schools Examination Tour inoti haisi iyo ichabhadhara varayiridzi vanogore rino. Zimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association inoti haisi kutambira zvataurwa nehurumende kuti gore rino hurumende haisi kuzopa vashandi mavhocha kana mahampa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau.
ini ndini tanono kawande viri Washington DC ndichiti mosfera zvakanaka.